Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumi guru 6 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvichitevera dambudziko rechirwere chekorera rafiringa nyika hurumende inodzika mitemo inorambidza vanhu kuungana vakawandisa zvikuru matunhu abatwa nechirwere ichi mapurisa muSouth Africa anorambidza rimwe sangano rinomirira zvizvaro zvezimbabwe zviri muSouth Africa reEconomic Revolutionary Alliance kuenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira kubeit bridge mangwana Vakwegura zvekudarika makore zana ekuberekwa vanoremekedzwa nekupembererwa muguta reBulawayo. Indiwe mimwe emisoro yenhaudzidu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Tevera dambudziko rechirwere chekorera rafiringa nyika hurumende inoti yadzika mitemo inorambidza vanhu kuungana vakawandisa parufu nemudzisvondo zvikuru matunhu akatarisana nedambudziko rechirwere ichi Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
Mugwaro yabudisa pamusoro pechirwere chinhasi bazi reutano rinoti kusvika nezuro vanhu zviru zvina nemazana matanhatu nemakumi mana nevashanu 4645 vanofungidzirwa kuti vange vabatwa nekorera uye mazana mapfumbamwe nevashanu 905 ndivo vakaongororwa kuzvipatara vakaonekwa kuti vakabatwa nechirwere ichi chirwere ichi chinonzi chapararira matunhu madiki emunyika makumi mana nerimwe kusanganisira muguta reHarare mutauri webazi reutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rine nyanzvi mumatunhu ese munyika dziri kubatsira varwere pamwe nekudzidzisa veruzhinji pamusoro pechirwere ichi
tinokurudzira veruzhinji Zimbabwe kana munhu arwara ngaende pachipatara chepadhuze naye uyewo kuti vanhu ngavageze maoko under the running water before eating or after the using their toilet itaro zvokuti mvura yakumwa chaiyo kana tikwanisa ku
Vaimbo vagurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa zvakare vari meya vekwekwe Dr. Henry Madzorera vati chirwere ichi chinokonzerwa netsvina uye vakurudzira kuti hurumende nemakanzuro zvipe vanhu mvura yakachena pamwe nekutakura marara
Nyaya huru inofanira kuitwa nehurumende ndeyekumeka sure kuti vanhu vese vane clean potable water mvura yekunwa yakachena isina utachiona toona kuti masuweji edu anofamba zvakanaka toona zvakare kuti izvo hand hygiene tapromota hand hygiene muvanhu vedu ndozvinhu zvatofanira kuita kuti pedze denda rekorera inyaya yemvura kunyanya mumaguta mvura yatinomwa tinopiwa nemakanzuro ngaive yakauchikwa zvakanaka yakachena isina utachiona
vativo zvakakosha panguva ino yedambudziko rechirwere ichi kuti bazi rezveutano ringe riine vamiriri varo pamisangano nemagungano kuitira kuti rione kuti vanhu vari kutevedzera here nzira dzekudzivirira kupararira kwechirwere ichi mukuru wesangano recommunity working group on health Vaitai Rusike vaudza Studio 7 kuti kudzoka kwechirwere ichi kunoratidza kuti nyika haina zvayakadzidza kubva muna 2008 apo pakapa vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana maviri nemakumi masere nevanomwe nechirwere ichi.
Kana ma public health fundamentals asina kugadziriswa dambudziko rezvirwere zvakaita sana korera tinoramba tichisangana naro.
Varusike vakurudzira veruzhinji kuti vazvichengetedzewo vachiti harisi basa rehurumende nemakanzuru chete kuchengetedza utano hwavo.
Sema communities tinotorawo nebasa guru ratinofanirwa kunge tichiita.
Mukuru werimwe sangano rinomira vanotengesera mumigwagwa Revenders Initiative for Economic and Social Transformation Vasano Wadzai vakurudzira nhengo dzesangano ravo kuti dzishandire munzvimbo dzakachena pamwe nekutevedzera zvese zvinodiwa neveutano senzira yekudzivirira kupararira kwekorera.
Tatingagona kungoita isusu seboka kukurudzira mamembers edu kuti ashande panzvimbo dzakachena vashande vachitevedzera hwaro hunotadza kuti vanoda kushanda vasingaparadziri chirwere ichochi.
Kushaikwa kwemvura yakachena, kusatakurwa kwemarara mumaguta pamwe nekudhuka kwepombi dzinotakura tsvina nezvimwe zvinonzi zviri kukonzera kupararira kwezvirwere zvemanyoka munyika. Nyika dzemudunhu rekuchamhembe kweAfrica dzinosanganisira Malawi, South Africa neMozambique dzakasangana nawo nedambudziko rechirwere ichi munguva pfupi yadarika. Izvo zvakasiya vanhu vanodarika churu vafa kuMalawi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Rimwe sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reEconomic Revolutionary Alliance rinoti rarambidzwa nemapurisa emuSouth Africa kuenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira kumugano wenyika mbiri weZimbabwe neSouth Africa weBeitbridge mangwana. Sangano iri rinoti rashamisika nedanho iri sezvo rakamhengera piwa mvumo nehurumende yeSouth Africa yekuti nhengo dzaro dziratidzire pamugano uyu. Mutungamiri wesangano iri, Advocate Talent Rusere, vanoti vanga vaine hurongwa hwekuratidzira vachinyunyuta nemafambisirwo avanoti akaitwa sarudzo muZimbabwe pamwe nekupikisa kugadzwa kwava Emmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Rimwe sangano rezvizvarwa zveZimbabwe riri makare muSouth Africa, reProgressive Zimbabweans in South Africa, riri kurongawo kuratidzira kumugano weBeitbridge musi 26 mwedzi uno. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa emuSouth Africa pamusoro pekurambidzwa kwesangano reEwa reIra kuratidzira. Asi varusere vanoti vanofunga kuti kurambidzwa kwavo kwakonzereswa nenhengo dzesangano reProgressive Zimbabweans in South Africa. Asi vesangano iri varamba kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya vachiti havanei nechekuita nekunyimwa mvumo kwesangano iri. Ngatinzwe hurukuru yataita navarusere pamusoro penyaya iyi.
Vandifonera makuseni vakandidana ndikaenda kumeeting vakandipa zvikonzero zvekukanzura hurongwa wavakanga vatipa clearance.
Zvikonzero zvipi zvaita kuti vakanzure hurongwa hutichiona kuti vakambenga vakupai mvume yekuti muenderere mberi?
Chikonzero chikuru chavanyanya kushandisa pakukanzela hurongwa watanga tinawo wemusi wa 7 October ndechekuti pane group rezvizvarwa zvekuZimbabwe zviri muSouth Africa rine vanhu vanosvika 123 vakaita petition yavakasaina vese vachitaura kuti utungamiriri weEra Zimbabwe uri kuda kutungamirira protest iyi, utungamiriri huri armed, utungamiriri huri kuronga kuita mhirizhonga nekuparadza zvivakwa zviri paborder reSouth Africa neZimbabwe. Ndo chikonzero chikuru chavanyanya kuti bata nacho. Panga pakatotorwa mascreenshots akaprintwa akawanda zvekuti if I counted them there were I think about 28 copies themascreenshots akatorwa akaprintwa evanhu vachitaura mumaplatforms edu atakanga takacreator anovanga nevanhu vanga vachisvika kuma 12,000. Vanhu vane shungu, vanhu vane kuremerwa nekurwadziwa nekubirirwa kwakaitwa maelections muZimbabwe. Saka vanhu vaingotaura chiro zvavataura, vanotaura zvepfuti, vanotaura zvekunoita mhirizhonga, asi zvisingareve kuti ndo hurongwa hwatati nawo hwekunoita mhirizhonga.
Mune vamwe matanha amuri kutora here kuti mugadziridze zvikonzero zvamapiwa izvozvi zvaita kuti musabvumidzwa kuratidzira uko?
Taita umwe hurongwa hwekuti tiende tinogara pasi navasiriwo Ramaphosa neutungamiriri hwavo kuti vanyatso kutibudira pachena chikonzero wai vari kumira zvikuru nebato riri kutonga kuZimbabwe iro rinova bato risina kuvoterwa zviri pamutemo izvo zvakasanangurika zvikataurwa kunyangwe neSADC nemamission observers eSADC. So ndio matano atakutora zvekare tichasuwa the responsible authority yakansela clearance yavakanga vachipa nokuti zvehazvisi pamutemo kuti clearance inopiwa yozokanzelewa kubudikidza nema investigations angange aitwa vaifana kunge vakakanzela vasati vaita meeting nesu.
Iko kurambidzwa kuratidzira kwamaitawo kwakanganisawo zvakadii urongwa hwenyu?
Izvi hazvina kudzorera shure isusu chete, zvadzorera mwana wese weZimbabwe kumashure.
Pane shoko ratiri kutambira rekuti sangano renyu rakaunganidza mari kubva muvanhu dziri kufungidzirwa nevamwe kunzi imari dzichangotsakatika dzakadyiwa. Makafambisa sei nyaya yemari idzi?
Shoko rekuti vanhu vakatorerwa mari nesangano redu harisi shoko rechokwadi, ishoko renhema. Patinorangarira patakambokumbira mari kuvanhu, taida 2000 rand yekuti tikwanise kuenda kunoapplya for the date rataida kuita demonstration. Unfortunately mari iyo haina kutobuda. Takatozotsvagawo mari dzedu nenzira dzedu dzataikwanisa. However, takaenderera mberi neurongwa hwedu tikaenda tikanoapplya tikatumira vanhu bepa kunyange vanhu vanga vasina kutumira mari. Saka shoko rekutaura kuti kune vanhu vakatorerwa mari mashoko emugodzi Matsuro.
Vanga vari mutungamiri wesangano reEconomic Revolutionary Alliance Advocate Talent Rusere vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Rimwe sangano rinoshanda nevagari muguta reBulawayo, Respa Community Trust, richishanda pamwe chete nekanzuro yeguta reBulawayo nechikoro chepamusoro-soro cheNational University of Science and Technology kana kuti NUST, raita mabiko ekucherechedza vamwe vagari vakwegura vave nemakore adarika zana senzira yekuvaremekedza uye kubatsira kutaura pamusoro pematambudziko anosangana nevakwegura mukurarama kwavo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Pange paine mufaro mukuru munhandare yeZITF Exhibition Center apo vanhu vane chitsama vaungana vachipembera kuve neupenyu hwakareba kwevana soro jena ava. Mbuya Langeihle Kumalo vane makore zana negumi kana kuti 110. Vachiri kukwanisa kufamba vega pamwe nekuona asi vave munhu asingachatauri mashoko akawanda. Vaudza Studio 7 kuti havana zvavangarayira vanhu kunyanya vechidiki vemazuvano nekuti vanozviti vakadzidza. Asi mumwe wevazukuru vavo amai Stembison Ndebele vanove Major Street vati mbuya vavo vanokoshesa kuti vanhu vave nekukudzana nerudo.
Vaixoxe nje kuti bona kudhala kwakungela nzondano yona lesi khona kathesi kuti abantu bendlu enkulu mbebencane abazwanani bathi bona vele lo nyane wabo babehlala igume eliyi-1 bepheka mbiza 1. So hlale stressa kakhulu into yona leyo ukuthi kafuna abantu abaxabanayo yena akakhetheli ukuthi uthiwa ungwangapho ngwangapho nxa uligazi lakho ligazi lakhe.
Vanogara vachitiudza kuti kwanga kusina kuvengana kwaveko mazuva ano kwekuti vemhuri imwe vamwe vari kwamaiguru vamwe vari kwamainini vanovengana. Vanoti ivo nemudzimai mudiki wemurume wavo vainzwana zvikuru zvekuti vaigara mumba imwe chete vachibika pamwe chete. Saka vanogara vachitiudza kukosha kwakaita kudanana pasina kuti iwe uri weimba ipi, uyu ndewe imba ipi. Kana muri mhuri imwe chete munofanirwa kubatana.
Mbuya Lina Chitundu vave nemakore zana nemaviri ekuberekwa uye vachiriwo kugona kufamba, kuona nekunzwa pamwe nekutaura. Vanoti vakatanga kugara muguta reBulawayo nemurume wavo mugore ra1957 kusvika pari zvino. Vanoti kunyange zvavo vasina kuenda kuchikoro vaikwanisa kuverenga apo maziso avo aiva achiri kunyatsoona zviri nani.
Karekare munongoziva kuti hatisina mhosva nezvezvikoro izvi. Kareko ndichine maziso ndaingobira-bira, ndoda kutaura chokwadi, ndaingobira-bira zvokuti iye zvino handisisina maziso ndinganyepa hangu.
Mudzimai wemumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, amai Minyota Ubaloi Chiwenga, avo vange vari munyarikani mukuru pachiitiko ichi, vati zvakakosha kupembera nekukudza vakwegura nekuti ndiwo matenhero zivo kunobva uchenjeri hwakawanda. amai noktula nguwe nlovu awa wanoe mkuru esanga no Respa Community Trust vati nirao kukosha kwa kaita kuchengeteza wakwe gura vakati itzika ichi wanu yekugarane wakwe gura mzimba pane kuwaendesa kumisha ino chengetezwa wakwe gura kurukota redu nrevula wayo pamwe na mea wevula wayo wa David Coulthard ndevamwe wevanu wabata neno wakwe guri wa nima korea darika zana wanofura makumi matanatu wabaku nzumbo zakasi anasiana zama tunu hema teleland pachitiko ichi rave gurere chipiri Vespa Community Trust vachita gungano iri senzira yukuchereche za zoare ya kwegura ilorino chereche zopasiru ose muswa Oktoba 1 gurere garega atina kwanza kuwa na uwandu wewa kwegura zwekudarika makore zana munyika asi United Nations inoti inofungizira kuti gurera pera pasiru ose vaiwe ne makore anodarika zana vaiwe mazana mashanu izuru ane zuru makumi mapfumba mwene zvitanhatu kana kuti 593,000 uye paine tarisiro yekuti uwandu hwevanorarama kudarika makore zana huri kukwira nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira kudya kune utano nemishonga inorapa zvirwere zvakasiyana siyana. Zimbabwe Statistical Agency kana kuti Zimstat inoti muZimbabwe muna anotarisirwa kurarama makore makumi matanhatu nemaviri 62.16 kana kuti life expectancy. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma vatevedzeri vevanyori muofisi yemutungamiri wenyika, vanyori vemapazi ehurumende pamwe nevanyori vematunhu. Gwaro raburitswa nemunyori mukuru muofisi yemutungamiri wenyika pamwe nedare remakurukota vaMartin Rushwaya rinoti vaMnangagwa vashandisa masimba ekudoma vanyori ava pasi pechikamu 204A chebumbiro remitemo yenyika. Pavanyori vemapazi ehurumende vamwe vakaita savanik mangwana nava George Gulamatanga vadzoserwa kumapazi avo avagara vachishanda vari akaita sekuburitswa kwamashoko nebazi rezvemari. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Afrika inonzi munguva pfupi inotevera ichapiwa chigaro mubhodhi repamusoro-soro kana kuti executive board reInternational Monetary Fund kuitira kuti dunhu iri rive nezwi rakasimbisisa musangano iri. Mashoko aya akataurwa nemukuru weIMF amai Kristalina Georgieva muhurukuro yavakaita nesangano renhau reAgence France Press. Mubairo weNobel Peace Prize wegore rino wapiwa kuna Nagesh Mohammadi murwiri wekodzero dzevanhukadzi ari mujeri muIran. Mohammadi akasungwa nehurumende yeIran kagumi netatu akawanikwa aine mhosva kashanu nekutongerwa makore makumi matatu nerimwe ari mujeri pamusoro pekurohwa nechamboko kanosvika zana nemakumi mana. Zvipfuyo zvakawanda zviri kutyoka makumbo mushure mekunge zvavira mumakomba ari kusiyiwa asina kuvharwa nevanhu vari kuchera zvisiri pamutemo zvicherwa munzvimbo dzakasiyana siyana dzemunyika. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vanoti makomba ari kusiyiwa asina kufutsirwa aya ari kukanganisawo nharaunda dzavo pamwe nekuvhara nzizi uye kukwadza zvipfuwo zvavo. Mumwe anoti akarasikirwa nemombe mbiri dzakawira mumakomba aya gore rino ndiva Amon Munyorori avo vanogara kuchikuti mudunhu rehurungwe kumashonaland west. Mumwe mugari wekubhindura mudunhu remashonaland central vaChristopher Muneri vanoti vashandi veenvironmental management agency kana kuti EMA havasi kuita basa ravo nemazvo. Mumwe anochera goridhe zvisiri pamutemo uyo ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti monya anoti chimwe chinoita kuti vasatsvaga mapepa epavanochera inyaya yekuti zvinokwezva vakuru vezvematongerwo enyika avo vanosviko vabvisa vachiburitsa mapepa avanoti anenge agadzirwa nechimbi chimbi kuitira kuvabvisa.
Saka zvikuitika pandezvekuti zvonezvo takadzidza kuti ukaenda uchida magwaro emugodhi kuminisi haupiwe, asi gare gare unozoona mapoliticians ave kuuya nemagwaro vachiti inzvimbo yavo yavakapedza kare. Zvinova zvinhu zvinototishamisawo kuti iwo wakaenda haupiwe.
Vachikumbira kuti vamwe vemigodhi mikuru yakaita seZimplus, Golden Valley nemimwe vaite mubatsira pamwe padambudziko rekuBay Horse Mine, kurukota reMashonaland West. Amai Marian Chombo vakati dambudziko rekuwirwa kwevanochera zvicherwa iri ratekeshera nenyika zvekuti hurumende haikwanise kurimisa iri yega.
Tirikukumbira na Zimplans mamaini ari padhuze nesu vakati kurei, tirikukumbira Pixton nana Golden Valley kuti vauye vatibatsirewo kuburitsa hama neshamwari dzedu dziri pasi ipapa. Iye zvino vanhu vakaungana kudai, tine zvinhu zvakawanda zvatiri kuronga. Mukatarisa pane timu dzauya, tine veMinistry of Health vari pano kuuya kuona kuti vangabatsira sei.
Mukuru weCenter for Natural Resources Governance Rafarai Maguhu vanoti kucherwa kwezvicherwa zviri kunze kwemutemo kwave kuwedzerwa zvave kuita kuti vamwe vapinde nemumigodhi yakavharwa nezvikonzero zvakasiyana siyana izvo zvine njodzi.
Dambudziko riripo apa nderekuti migodhi yatiri kutaura nezvayo iri kudhirika iyi migodhi yakamboshandwa kare nemakambani chaiwo chaiwo. Varidzi vemugodhi iyoyo kwaakuzosiya nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana.
Vamaguhu vanoti rimwe dambudziko nderekuti migodhi yakawanda yave yevakuru vezvematongerwo enyika vasina ruzivo uye vasingatevedzere mitemo yekuchera zvisina njodzi.
Panzvimbo yavo pakabva pauya mapoliticians vanenge vachizviti ndini ndaamuridzi wenzvimbo inoyi. Mapoliticians havasi maminers, havatozivi kuti chinonzi mining chii. Chavanongoziva ndechekuti pasi apa panobuda mari.
Mumwe ane kambani yekuchera zvicherwa Muzvari Chiedza Chipangura vanoti mumwe migodhi haina varidzi sezvo vachizotiza kana paita njodzi sezvavanoti zvakaitika paBay Horse Mine.
Zvafanana zvekare neiyi yaitika manje manje kuBay Horse. Hapana muridzi anonzi uyu ndiye wepo chaiye chaiye. Vanenge vakopindawo vachingobatirira kuita ivo magindagori apanzvimbo kuti ndisi vakuru. Ndosaka muchizoona kuti musi wenjodzi havabudikire kuti vataure kuti ndisi varidzi nokuti vanenge vasina mvumo iri pamutemo kuti ndivo.
Mukuru weEMA mudunhu reMashonaland West vaWeston Mapako vanoti vanhu vari kuchera zvicherwa panzvimbo dzisina kutarwa vari kuzviita kunze kwemutemo. Vamapako vanoti kuti munhu kana kambani vabvumirwe kuchera zvicherwa vanofanirwa kunge vaine gwaro rekuti nharaunda ichadzoreredzerwa sei kana kuti environmental impact assessment. Makore maviri apfuura vanhu gumi nevapfumbamwe vakafira mumugodhi wecricket mudunhu reMashonaland West. Mimwe migodhi yakadhirika ikauraya vanhu inosanganisira Rain Mine kuMashonaland Central neRed Wing Penalonga kumaNicaland. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Mukuedza kutsvaga nzira dzekupedza nadzo mhirizhonga kumitambo yenhabvu, bepanhau reSunday News rinonzi rakokera hurukuro pamusoro pekuti dambudziko iri ringapedzwa sei munyika. Musangano uyu uyo waitwa muBulawayo unonzi wapindwa nemapoka ane chekuita nenhabvu munyika anosanganisira Premier Soccer League, veSports and Recreation Commission, veZimbabwe Football Association Normalization Committee, mapurisa pamwe nevamiriri vezvikwata zvenhabvu zveDynamos neHighlanders. Musangano uyu uri kuuyawo mushure memhirizhonga yakaitika pamutambo wezvikwata zviviri izvi muBaba Field Stadium muBulawayo makare masvondo mashoma adarika.
It was a Friday, my darling.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wembira nehosho dzechinyakare Nasibo Mutize. Nasibo akakokwa kumutambo weVisa for Music 2023 kuMorocco uchaitwa munambudzi wegore rino unowe mwedzi uno uya. Ngatinzwe hurukuro yaita naIvan Zininga weStudio 7.
The month is talking about from 2009, the speaking vocal for my musicians that I've done. But I'm not going to lose it. And I'm going to get in the professional in my guitar.
Chaka kupai kutimute nini ndoza ndo da kuhita isu chi?
I think it's a cool and I want to see it.
Tanzwa manga muri kuzanzibva mazuva aperayo izvezvi muri kugadzirira kuenda kuMorocco tiudzei nezvechirongwa chekuMorocco ichi.
So Visa for Music platform yema musicians kuti ashowcase savari and especially those emerging musicians from different countries across Africa. So we were invited this year to go and showcase our brand Nasibo Music. Banoya, different stakeholders from different countries in the music industry. I get some music booking agents, music festival directors, and a whole lot of people who have something to do in the international music scene.
Gadziriro dzacho dzave papi mambobata kuti kune matambudziko amunosangana nawo akawanda muzvirongwa izvozvi.
This opportunity is one of the opportunities that will come once in a lifetime. It's not once in a lifetime, so we are actually pleading to Zimbabwe and also on the international people that we are looking for funding ekuti tiende ko funding in form of air tickets, in form of money, in form of paying for our visa costs as well. And first of all, you need to come to 2022-25 November. We only have a few days left.
Kune vakawanda vanoda kunzwa mumanzi yenyu, vamwe vanozvitima promoter, vamwe vanozvitima sponsor, nevamwe vanongovo mafans vanoda kukubatai, vanokuwana ikupi?
Vanenge vachida kuzotibata vanotibata pa +263 782 899 772, kana kuti vanotibata pa email yedu Nasibo musiczim@gmail.com.
It was a Friday and ndingango kusiya imuchienda ndatombokuwa na exa chiri mudenga.
Ukabatara kana vale ano ya uta vale ajaziva kuti uri mwana wangana oi yeah.
Manga muchinzwa kambo kanonzi chiri mudenga manzwa hurukuru yaitwa naNasibo Mutize ari parunare kuHarare naIvan Zininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechisvano svondo rinouya. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na8pm manheru ano, apo tiri kutarisa dambudziko rechirwere chekorera icho chinonzi chabata matunhu madiki akawanda emunyika kusanganisira guta guru reHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Zvichitevera dambudziko rechirwere chekorera ravhiringa nyika, hurumende inodzika mitemo inorambidza vanhu kuungana vakawandisa parufu nemudzisvondo zvikuru matunhu akatarisana nedambudziko iri. Tabatashuka kumagume chironga chedu. Anuku unikai ndini wenyu Jonga Kandemiri. Ndiri mu Washington DC. Ndiri kusile mina Taboka Nube.
Soko izika tisenda bakuvi